Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 19, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III.
Kuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidate. Basa iri rakafamba zvemandorokwati.
Bato reZANUPF rinoti vane mhosva huru dzavakapara havasi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo dzemapuraimari.
Gore rino makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yegedenisheni. Wanari zvemukoma wangu zvemukoma nahamire.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti urongwa hwemapuraimari webato ravo hwatanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSandemeo nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vaMnangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose, vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vaMnangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose. Vati kuenda kwavaMnangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzvo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vaMnangagwa vakauya kugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira.
Nesuwo tasangana nemashoko iwayo. Isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon, tine zvatinochema nazvo kwavari, zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira.
Kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo, mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s. Tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa, vanokuwadzwa, vanoita sei, vanosungwa. Kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo, tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 230. Akasungwa ari mujere asati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini. Totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne-2018. Kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachichoropodza hurumende vana Hope Chingono veSouth vanongosungwa nenyaya dzisina kodzero. ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti ko madi kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyi zvipane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chine chimusi wa16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera, ndosaka takuzotaridzira kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo, tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo, tovanyorera pasi zvichemo zvedu, zvinhu zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III iyi, nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa, sezvo mumba yeushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan, avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezveushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa, asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapa kuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles nemwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yeushe iyi mune rusaro raganda sezvo Meghan ari mutema, asi imba yeushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadziriro yekuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu, uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Igore remhemberero, hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa, kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanire ZANU-PF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu. Asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumanitaleda, aiwa kai vanhu vakabuda neuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru, vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvi dzipiroto vamuMidland tatine vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iseuko unopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Shuru Manzi. Haikona kutaura munana Vhungu muMukobha, vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira tativandudzawo chirongwa chedu chekuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze makandidheti avo, ati kuti macitizen candidate kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Ichakasiyana nemamwe makati anoti vanoda huyai, hatisiye vachada. Isu tinoti anodiwa ndiye anopinda, kwete anoda. Nokuti ukada unotinetsa mangwana zvangu zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Vatotanga ndozvakaonaka. Ndatenderekawo munyika ndedzakazhinji kana totenderera kuvakuru vemusangano tachiinda kunopa chirayiro kunaikoni iye vanonomisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga kunwiwa, chidyo chasvika kuvanhu, votomedura chingwa. Icho chingwa chekuti sarudze dzichivako, kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruzhinji.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo.
Gore rino makuwerere kurova kuseri nekuseri ndomaegekenisheni. Vanhu ari zemukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvekuti kana iye anonyatsoona kuti pandakonekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanza zvinogezana ichine tichigeza tibhakira semunwe, nokuti munwe ndo wakudika munyika muno. Nyika yanga yakapfeka ka tisheti yegirini kubva 1980 yo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa, podawo yeyeroi yegoridhe inombouya itsva. Ndozvatarisa vanhu, ndo zviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kuGweru. Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita ivari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate rakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapindwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwokunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidheti yaingobuditswa pamuchauro uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munozviziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana nzvimbo yatinoda kuti isare, hapana watinoda kuti asare. Iyoyo ndo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana
inenge ichitarisei chaizvo?
Yo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chaandingangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemacandidates nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaise vamhanya kuita mudungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave macandidates. Zvinoratidza kuti pati yerusununguko rweZimbabwe ichiri kungofadza vanhu veZimbabwe nyangwe makore makumana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaide zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga paka vakanga vafunga kuti havana kubudirira vakaisa makomplains avo vazhinji, zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pavasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yechimadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwa, taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite candidate. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekudzungurujana kana kutokosorana tichapira nenzira kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidzi nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda muchauye wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura bepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Vasera vati gore rino vanoda kurima mahekta zviuru zana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima wepfu mwaka wakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS. Yese, yakakwana. Asi yavakanga vanzi vavimbiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maUS dollars avasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyoyo kuti maUS dollars payment iyi haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare wiki yomwaka umwe wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo wemwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies, maprivate companies vari vakanga vakontrakta mafamasi kuti vari negorosi. Vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB iyo vozobhadhara. Asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka, zvisina kupulanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita bhamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvavhiringidza kuti hurumende ikoniwe ikundikane kuti ibhadhare varimi nenguva, nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura kuti nyaya iyi igadziriswe?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma-shoma vativatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare witi yegore rimwe.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunzei?
Yese in total ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa itinge iri kumaaraundi 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kukasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafasha mwemvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Inokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini Nerva Boris Miguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kana kuti mainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zeki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvitsa makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vange vachiparticipata mutsarukizo tikati yasiyana nazvo zvakakoshera kuzvota. Hatibvumira ipapo, tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo taita izvi mauniversity ese, mapolytechnics nemuma vocational training centers akatenderedza nyika yese yeZimbabwe.
Muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava, zvii chaizvo zvamuri kuvaudza?
Isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndechekutanga, kuti education yedu yamamvemve tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro, accommodation haisi kukwana pakambasi, vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro uko kwavari kuchajwa marendaus ai pamusoro zvisingaita, vari kubhadhara mayunisi ane mumvuri. Siasa nyaya yekunoita kuri kuita magetsi munyika zviri kuafecta education yedu. Vanhu vari kurwara vachinorapwa munyika dziri kunze. Nyika yedu inofanira kunge ine chipatara nemishonga zvekuti isusu vana veZimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika.
Nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kuna kuti maillicit financial flows, nyaya dzecorruption dzanetsa munyika muno, mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzisa matambudziko atiri kutarisana nawo. Nokudaro tinoti aiwa, zvirango zveupfumi zvaakungoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi. Mari iri kudiwa sekuchera madiamond kuna kwachiyazwa, gold iri kucherwa kuna anakwekwe, kuna anakadoma, kuna anapenhalonga kwamutare. Asi mari iri kuenda kuti? Mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals, iri kuenda muhombodo dzevanhu, haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi. Ndozvekudzosera nyika yedu kumashure, ndochikuru chekudzosera nyika yedu kumashure. Nyaya dzezvirango zveupfumi, nyaya dzinoshandiswa neavo vasingadi kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi.
Ko, sei musiri kutaura nezeki kuti ende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro?
Nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga. Pakaitwa blitz yekutanga, vakauya muzvikoro. Zvinova zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vangu vachinonyoresa mumanambers avo. Asi pavadzoka pekupira apa hatinzwisisi kuti nei vaita dhisizeniyo yekusadzoka pazvikoro chaipo, vaakusarudza masendazi asiri muzvikoro. Takavaengeja asi hatina yayaka haina kupuhwa nzeve, hatina kuteererwa uye hatina chatakapindurwa.
Tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi, zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yeblitz nyaya chaiko chematirema kubva kare kuti dai blitz yauya. Nokudaro kuuya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited. Inyaya tinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zeki yakateererawo zvido zvevanhu, nokuti vanhu vangu vachigubunguna vachiti aiwa, nguva yatapuwa ishoma, mishina yavo malaini haasi kufamba. Nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva.
Asiwo pane zvimwe zvimhingamupinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho?
Nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro. Mamwe masecurity personnel dzaanovhundutsira kuti imimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu, nemi kutakura vanhu, vanhu vanofanira kuzvipekera vega. Nemamwe mapolling station zvakaita sepamount pleasant hai takambonoclash aipapo nevakomana vebato riri kutonga rezanupf, vachinotivhumbitsira vachiti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazita.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti vachitaura vari parunare muHarare. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri tino sangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Danono Kawande ndichiti nhasi tina mufundisi Richard Moyo vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi Moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa nababa vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotheo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai haafaniri kuparidza evhangeri, anofanira nokunyarara abvunza ari kumba. Tichitenda zvikuru nababa Bishop Andeli Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chandinoti ndechekuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhauripo ndeyekuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushokora Mwari.
Naizvozvo mufundisi Moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewekuti madzimai anobvunidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kunyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, nokuti kaiverenga mukati umomo iyo yaTimotheo iyo, pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Asi toverenga kuna vaKorinde yekutanga pachapter 11 verse 14 and 15 inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kuvhara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munoze panonamata poga poga, pangwa mabhazga rapapi paungano vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kureva kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti ishoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndo kushonga kwake, ndo runako rwake, uye futi chiri chinhu chakanaka kumurume wakwe. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera, ngaavhare musoro wake. Kana asingagoni kugadzira bvudzi rake, ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasuno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai haafaniri kuti ave nebvudzi refu, anofanira kutogerwa agare nemazuda. Ndinoti kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Sezvatinongoziva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like senguva yechando chiya.
Muchidimbu munoti nenyaya iyi mufundisi Moyo?
Tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri rashe Jesu Kristu kufanira kumuka, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti chandakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pasi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity. Ndosaka muchiona nhasuno kuna wa makereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauta taure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti murume umwe unowana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa ichi nyekuti madzimai anenge akanyatsa, kana madzimai munhu maanoparidzwa anogonawo kudzisa shushunudzowo varume, nokuti tose tiri kushandira Kristu. Shoko tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi Moyo?
Dzakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda Tanonoka Wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0 ZPC Kariba 0, Cape United 2 Manica Diamonds 0, Triangle United 1 Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa Mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMbimbitho 2023. Mokips Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Iyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla azakuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-Change Champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi yi-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokeli ke abavela ke ebantwini. Le nhlelo esiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ichiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokeli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikati ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa ibukhokeli noma angangane labantu ke abakubukhokeli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program. yokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu athathe abantu abahlanu, 5 people aregister abantu, ancedisa abantu abayi 5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo kuward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyeregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo ngiyakontesta sibili eCholocho North, ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo lethi hey uGawule udisqualifyiwe njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokhrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokhrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabe idinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazikimpozi ebantwini. But uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty ke iZANU-PF yelakho khonoko. Ngiyancintisa ke Gibbs, ngikhona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMathabeng eseCholocho North, iconstituency iCholocho North. Ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona. Njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni, abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizaba layo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abachoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi, bale membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So si matasa njenge vandla noma nje si sa misana lo hulumende lo zeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle
eZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhubha ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni sedenge eTsholotsho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Sibanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuwadi 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eTsholotsho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba mangabe uzwa lomlayezo siyacela singabahlali beDenge Village sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenge ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetho Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project igama nguRuth Sibanda. Inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Sibanda isakhamuzi sedenge sixoxelaye eseTsholotsho. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. Umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni leMariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo seCrimean Peninsula asiluthuthuna ngomnyaka ka-2014.
Njengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe umenjani unanga isithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sihambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokhu, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka zonke lezi zinto we must take them into consideration.
So when you die isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hayi kungathi sisehlulwa uthi ngama-side chick uthi ungavele uze uthi ubaba usele side chick ugule sibile wathi po selisendlini lonke
vele kulanda njani ubae utshele sithi nxa sefuna isithembo leso
hayi isithembo vele asikhulumeki uyaqalisa isithini
asikhulumeki
leso hayi
uba bengabuya amthethise efuna ukuthatha isithembo uyamphendula sithini
amphendule vele angikhulumi ngakho isemtsho ukuthi lapha akulanto exoxwayo lapha akulanto exoxwayo
kungathi njalo phela uyabuya layo
hayi kutsho ukuthi ke hayi sabe singazange senza ama-vows lana ukuthi simele sivumela ezintweni esizenzayo
so wena ngokubona kwakho uthi vele isithembo no
hayi isithembo asiboni sinceda ngani asila nkomo esizelusayo asilapha amakhulu hayi ngesani kanti isithembo lesi nsuku nje ugovu wabobaba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha elomfazi ngapha kodwa sila sikhuluma iqiniso okhulu ababelesithembo babengaluphali labo gogo ngenxa yani isithembo siyazi ukuthi obaba bafe masinyane too many problems afanele azisolve abantwana abafazi and all those things as a result i-life span yabo was very short yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga ngapho umasibanje usethe kuya ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani konke kho lami ngapha ngizathi wathi ke ngimfakele uthi uzwana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hhayi usiba ngokunye
sengxa uzama umngxisa kucina ukuphambana izinto
angishabona
hayi ivalake ngamafutshane mama khona posiso
ikonsida hayi isithemba ke simenini asiphele vele hayi asilangcei
hayi siyakuzwa kakhulu ke ungadiwa kusasa mama
kulungile
okay baba
ngiyabona
namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lwesithembo silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesikristu silontu kambe nenkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na inkosi iyinqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto uDavid uyakhuluma kumahubo sikulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha ngenxa yokuthi kulezinto eziningi imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba kodwa kuDavid lapho yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayehlukeneyo lapho inkosi eyabahlenga khona ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona sibona inkosi ibaphephe ibasindisa siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe ungakucabanga ukuthi nxa wawulo Noah phakathi komkhumbi
osizizulu phandle labantu bekhala besifa. Nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela bamphila. Kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami, kuyamele ukuthi khathesi kumbe yiphi umumo phakathi kwawo. Nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe inkosi.
Kuyibhethe mfundisi.
Sesigqiba le ndaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa inkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngehluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu ke untungameli Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi, kunjani baba?
Hayi, ngiphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sizihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye. Kodwa hayi, ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi njenge-labor relations under i-trade union. Ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuko labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isicecedu mhlawumbe esingakuphilisa. Nawe uze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube nebhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi.
Uthengisa
angithengisi kakhulu, kodwa ngithengele kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power and Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalelwe izinto, abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele. Nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikubethela. Abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinga lelana eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi nathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla nemihla.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke, siyabonga ungadini lokusasa mfowethu.
Yeah.
Ye, namhlanje ke uhlelo lwabajabe sixoxa lo Owen Mthobi kulangale ke obulawayo. Yes, ke singena kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanyanga seNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanyanga emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni ePapa Fields phakathi kweHighlanders lezePC Kariba uphelezi ngutshike lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku owadlalela amaqembu enguqu abalisa eRail Stars, Highlanders kanye leDynamos uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyewa nabafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyewa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sebahle bajitsha. Hhayi, kusela mntu abadlala ibhola ngkhaya. Abantwana bonke sebahambe ibholi. Hhayi, life ezibabo seziyiphilayo. Labo bade babona ukuthi hayi obebhola lapha basuka bazihambela ibhola bazisebenzisa.
Umtyewa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngilithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngachasa kuHighlander ngadlala kuRestars. Ngabe ngisuka kuRestars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqasa 2000 coach Epson Mkhulu manje uma-juniors khonapho u-Ali Papa West coach.
Amanye amaqembu adlalela umtyewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele-Highlanders ele-Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtyewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza la basakhulayo.
Umtyewa usasekhona eboreni. I'm developing amafana esizindawolo lo mkhokheli Dube. Zebra Revolution izongwenzeka nje uya mkhokheli nguye ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwamvele I'm owning a wash ngiyenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthokazi.
Sanibonani banpakithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo uWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngenxenxe abantu bakithi ukuthi silomncikiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Mawuzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi. Bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje yabo. Ngaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu kuWhatsApp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla lezaluphefu lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje.
olivalisa umthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.